Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manheru akanaka vateereri tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wechina mbudzi 22 2018 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti ndezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube voparura bhajeti ravo rekutanga asi muparamende muchiita mhirizhonga apo nhengo dzeMDC dzange dzichimanikidzwa kubuda mudare nemapurisa dzichinzi dzaramba kusimuka semunongedzo wekuremekedza mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Komisheni iri kuongorora kuurayiwa kwakaitwa vanhu nemauto musi wa1 Nyamavhuvhu yoenderera mberi ichinzwa humbowo kubva kuvanhu muHarare muchuchisi wehurumende achiti musoja akatorwa vhidhiyo achipfuura vanhu anofanira kuferefetwa. Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Tichatepfenyura hurukuro iyi mangwana. Munhau dzemitambo tine hurukuro nemutambi werugby ane mukurumbira Tendai Mutawarira uyo ari kushanya muno muAmerica pari zvino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno Studio 7 tiri muWashington DC. Gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vanoti mapurisa anofanira kuferefeta masoja anonzi akapfuura vanhu vakafa pamhirizhonga yakaitika muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu iyo yakasiya vanhu vakawanda vakuvara uye vamwe vafa. VaMachaya vataura mashoko aya pavanga vachipa humbowo kukomisheni yakadomwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuti iongorore zvakaitika musi uyu. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachipa humbo wavo komisheni iyi iyo iri kutungamirwa nevakambova mutungamiri weSouth Africa vaHalima Montlante, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya vati hapana munhu ari pamusoro pemutemo munyika zvisinei nekuti ane chinzvimbo chipi. Vachipindura mubvunzo wemwe nhengo yekomisheni iyi, vaMachaya vati masoja akatorwa mifananidzo achiridza pfuti, zvikuru sei musoja akanga akagwadama achiridza pfuti inonzi yakanga yakananga varatidziri, vanofanira kuferefetwa nemapurisa. Hapana chinotadzisa mapurisa kuita izvi. Vabvunzwa maonero avo pamutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court wekuti vaiva gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika musi wakapfurwa vanhu vakafa musi uyu. Avo vave mutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga ndivo vakanga vati masoja apinde mumigwagwa musi uyu. VaMachaya vati vaChiwenga vaisungirwa nemutemo kupiwa mvumo nemutungamiriri wenyika yekuti masoja apinde mumigwagwa kuti anobatsirana nemapurisa. Mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga vakaudza komisheni iyi nguva pfupi yapfuura kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa ndivo vakapa masoja mvumo yekupinda mumigwagwa, kunyange hazvo chinyorwa chinoratidza kuti izvi ndizvo zvakaitwa chisati chasvitswa kukomisheni iyi. VaMatanga vakati pangadai pakafa vanhu vakawanda musi uyu dai masoja asina kushandisa pfuti dzavo zvisina mwero. Asi mukuru wemauto vaPhilip Valerius Banda vakaudzawo komisheni iyi kuti masoja akazopinda mumigwagwa vanhu vatopfurwa kare. Sachigaro weboard resangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaModekai Mahlangu vaudzawo commission iyi kuti mhirizhonga dzose dzine chekuita nemasoja hadzisi kuferefetwa zvizere. Vakapa muenzaniso wemhirizhonga inonzi yakaitwa nemasoja pamberi pesarudzo yechipiri yemutungamiriri wenyika yakaitwa muna 2008 yakakonzera kuti nhengo dzeMDC dzinodarika mazana mana dzirasikirwe neupenyu. Mumwe wevapa ufakazi ndiva Maynard Manyowa vanhu vemutori wenhau anoshanda akazvimirira avo vati ndivo vakatora vhidhiyo ine musoja ainge akagwadama achiridzira varatidziri pfuti iyo yaasvitsa kukomisheni iyi. VaManyowa vanoti kubva zvavakatora mufananidzo yezvakaitika izvi hana yavo haisisina kugadzikana kuburikidza nemhirizhonga yakaitika musi uyu.
Zvinokanganisa upenyu. Upenyu hwangu hwakachinja zvasingakwanisa kutsanangura. Kutya kuti waakufa kusvika panhano idzodzo.
VaMasuku vati mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vave kutarisirwa kuzomira pamberi pekomisheni yavo nemuvhuro svondo rinouya mushure mekutadza kupa umbo hwavo kukomisheni iyi nezuro sezvainge zvakatarisirwa.
Pari kutarisirwa vabiti navachamisa musi wemuvhuro nokuti ndo vakakokwa panguva ino. Kusati kwava nekukokwa kwava Munangagwa pamwe navachiwenga. Saka nguva iyoyo kana ichinge yasvika kana iripo tinenge chiziviswa nemacommissioners.
Vachamisa vanoti vanodawo kunzwisisa kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Munangagwa navachiwenga vachashevedzwa here kuzopa uchapupu hwavo sezvo mazita avo akataurwa nezvavo nevamwe vevafakazi vakapa umboo hwavo kukomisheni iyi. Nepamusana pekuti pane vakataura nezvavachamisa ndokusaka vakadaidzwa kuzopawo uchapupu. Asi imwe nhengo yezanu PF vatafadzwa mugwadi vati havaone chikonzero chekuti vamunangagwa navachiwenga vamiswa pamberi pekomisheni iyi.
Vamunangagwa vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai, vachiwenga vanogoya pakomisheni kuti vakapara mhakai.
Mumwe wevafakazi vapa umbo hwavo kudare ndiva Simeon Chipokosa avo vaudza komisheni iyi kuti vakamanikidzwa nemasoja kuburuka mukombi yavaiva pedyo neMarket Square musi uyu ndokubva vanzi vafambe netsoka vakabva vapfurwa gumbo vave kufamba netsoka. VaChipokosa avo vane makore gumi nemapfumbamwe vanoti vaibva kuchikoro pavakanzarwa nemasoja uye vanoti vachine bara repfuti riri mutsapfu yavo kubva musi wavapfurwa uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.
Studio 7 yakabatana neMedia Center nezuro yakaita hurukuro kuCrown Plaza muHarare ichizeya mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika. Hurukuro iyi yaikokerwa naPlaxidis Jeremiah weStudio 7 achibatsirwa nemunyori webhuku vari mudzidzisi Dr. Charlton Todzo. Mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weMedia Center vaErnest Mudzengi.
Regai nditi chirongwa chane zuro takana totarisisa chakafamba hacho zvakanaka. Hongu hatina kuzowana vanhu vakawandisa sezvanga zviitika kumaruwa kwatakatanga nako, asi hurukuro yakaitika yanga iri hurukuro yanga yakadzama uye vanhu vakakwanisa kuti vataure zvavanofunga maererano nemusoro wenyaya wanga uripo wataitarisa kuti hurumende iripo iyi kubva zvayakasarudzwa yakwanisa here kana kuti yafambisa sei zvunhu zvinoenderana nezveupfumi nezvematongerwo enyika takatarisana nezviri kuitika munyika.
Saka vanhu vari kuti kudii zvavari kuchema chema nazvo kunyanya ndezvipi?
Vanhu vari kunyanya kuchema nenyaya dzemamiriro eupfumi hwenyika. Vari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika, zviri kuomba, zviri kunyanya kuoma, zviri kuenda zviomarara zvikuru.
Ko iwo mangwana tine zvechimwe chirongwa chatichange tichiita vanhu vachiona vanhu vachiungana, tarisiro dzamangwana ndedzekuti kudii?
Tarisiro zvatichaita zvezvi tichaenderera mberi nedzimwe hurukuro dzichaitwa kumatevelele ndichaenda kumatevelele ndisauti kugwanda tozoenda kumatevelele ndinoti kuri kuri kulupane tozopedzisira nekubulawai tinenge tapedza chikamu chokutanga saka tiri kutarisira kuti ikoko vanhu vachavuya vokwanisawo kutaura zvavanofunga mairirano nemisoro yakasiyana siyana yatataura nezvayo.
Tenda nyaya yanga ichiitwa hurukuro nava Ernest Mudzengi vari parunare vari kuHarare. Toenderera mberi gurukota rezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vatura budget remari inodarika mabhiriyoni masere kana kuti 8.16 billion mugore ra2019. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Hurumende inotarisira kushandisa mari inosvika 8.16 billion mugore ra2019 kunyange hazvo iri kutarisira kuwana mari inosvika 6.6 billion. Izvi zvinoreva kuti mari iri kutarisirwa kushandiswa muna 2019 nehurumende inodarika bhiriyoni imwe chete nechidimbu kubva pamari ichawanikwa nenyika. Vachitura bhajeti iri vanobe vati bhajeti ra2019 rakatarisira kugadzirisa matambudziko ari munyika kusanganisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kuumbwa kwemabasa, hutongi hwejekerere, kurwisa uori nezvimwewo.
Objectives and priorities from the consultations revolve around the following.
Tiri kutarisira kushandisa mari yehurumende zvine mwero, kubvisa kusiyana kwemutengo, kuona kuti takwezva mari yekunze.
Vanobe vati zvimwe zvichaitwa kushandisa mari yehurumende nehungwaru zvinosanganisira kudzikisa mari yemihoro yevakuru muhurumende, kumisa basa vechidiki veZANPF kana kuti mayouth officers, kubvisa vashandi vasiri muhurumende maghost workers, pamwe nekuona kuti mota dzehurumende hadzishandiswi nguva dzebasa dzapera.
Government has decided that effective 1 January 2019 a 5% cut on basic salary.
Hurumende kutanga ndira ichaderedza mari yevakuru vehurumende vanoshandira makambani hurumende uye avo vanoshandira makomishini ari mubumbiro. Hurumende ichamisawo mabasa mayouth officers nemaghost workers.
Vamutuli vati vashandi vehurumende vachawana mari yebhonasi gore rino. Hurumende inotiwo mukuti vawane mari vachatangawo kubhadharisa mari yemitero yezvinhu zvakadai semotikari, zvekunakisa kumeso kwevanhukadzi, mabhegi evanhukadzi, zvekushandisa muchimbuzi nezvimwewo nemari yekunze, kunyange zvazvo hurumende ichirambidza veruzhinji kutengesa zvinhu nemari yekunze chete. Hurumende yaisawo mamiriyoni makumi mashanu nematatu kuzoripa varimi vechichena vakatorerwa mapurazi.
To former white farm owners. Government is committed to finalizing the issue of compensation to former white farm owners who are affected by the land reform program.
Hurumende yaisawo $53 million kuzoripa varimi vechichena vakabviswa pamapurazi.
Hurumende inotiwo zvinhu zvakadai sezvinoshandiswa nevanhukadzi pakutevera fertilizer yeammonium nitrate, zvinobikisa chingwa, mabhazi nezvekubikisa mishonga ndezvimwe zvichange zvisingabhadhari mutero kupinda munyika. Vamwe vataurwa navo vanoti bhajeti riri kuomesera vanhu, asi vanobe vati kuti zvinhu zvinake vanhu vanofanirwa kuomerwa. Kunyange hazvo hurumende ichange ichitora mimwe mitero yavo nemari yekunze, Zimbabwe inoramba isina mari inokwanira zvinodiwa nenyika. Bazi redzidzo, zvichitevera rekurima, hutano uye kudzivirirwa kwemukati menyika ndivo vawana mari yakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
zvichakadaro nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vaudzawo Blessing Zulu weStudio 7 kuti vanxuve vabaya dede nemukanwa mubhajeti yavo.
Vanxuve vadonongedza nemonemo dai pachivanhu pachona kuti vari vagudo nemukanwa. Vakwanisa kuidentifya matambudziko maviri ari kunetsa Zimbabwe. Sekutanga, trade imbalance. Zimbabwe ikutenga zvakawanda kunze kwenyika kupfuura zvainotengesa. Zvoita kuti mari itize muno muZimbabwe. Ipapo vabuda nemamajors, mapolicies ekuti Zimbabwe ikwanise kugadzira zvigadzirwa. Vashandisa mataxi. Vabvisa majuti panotenga maequipments ekugadzira zvigadzirwa. Vabvisa vati, inova taxi inosvikwa pakutenga mamwe marowa materials anenge dzwa muZimbabwe. Vakurudzira kusvetwa kwecommodity exchange. Inova iyo inobatsira kurimwa kwezvigadzirwa muZimbabwe kumaminda musika wemacommodities unokwanisa kuti Zimbabwe idzoke peyanga iri pabread basket nekuti ikwanise kurima masoya bean ati kutenga wheat ati kutenga. Zimbabwe iri kupedza $500 million pagore kutenga materials. Saka commodity exchange iri kuparwa navamutonove ichapedza matambudziko iwayo yekubudisa mari kunze kwenyika. So dzoka kunyawe nhau yemadeficits emari vadonongedza kuti makore apfuura hurumende yainga ichishandisa mari yakawanda zvikuru kupfuura yavaitambira kumataxis zvokonza kuti dambudziko remari rinese muZimbabwe. Ipapo vaita radical changes zvetafarira dzinosanganisa kudzikisa masalary emadirectors kusvika kuna president by 5% ichasevha mari kuhurumende. Pamusoro pezvo vaisa futi mamwe mahomwe yemari ichabatsira mapharmaceuticals nekutenga madrugs akawanda kunze kwenyika anosvika $250 million pagore. Saka izvozvo zvichabatsira kuti nyika ikwanise kuzeva mari kunze kwenyika. Chekupedzisira vaita reaffirm kuti tichashandisa multiple currency tichagara tichiita US dollar iriyo mari yakanaka. Kune vanga vachitaura kuti tikashandisa rand vanga vakarasika vanhu ivava nekuti rand harina dambudziko arigadzira dambudziko eZimbabwe chinogadzira dambudziko eproduction.
Asi pane zvamusinawo kufara nazvo here?
Handina kufara nenhau yekutekisa mota nejuti juti reus nekuti hatina makambani muno manogadzira mota muZimbabwe. Vanhu vezimbabwe vari kuda kutsvagawo kurarama nekuti vafambe zvakanaka nekuenda kusouth africa vanotenga mota zvemajutibhadhara juti neratages. Saka ivo vakatengana ngavabhadhara juti reus vari kuti inobva kupi mari yacho.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Gift Mugano vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tiri kuparamende kwakare mapurisa nevasori nhasi varova nhengo dzebato rinopikisa reMDC muparamende mushure mekunge dzaramba kusimuka senzira yekupa ruremekedzo kumutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vange vauya kudare iro uko kwange kuchiturwa bhajeti ra2019. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Nengo dzeMDC dzine chitsama dzarohwa nemapurisa nevasori vamwe vakabvarurirwa zvipfeko zvavo. Pabongozozo ramuka mushure mokunge mutauri wedare iri vaJacob Mudenda vadzinga mudare dzimwe nengo dzeMDC nenyaya yekusaremekedza mutungamiri wenyika avo vange vauya kuzonzwa budget. Paramba kubuda nengo idzi ndipo pazoshedzwa mapurisa mudare kuti adziburise nechisimba izvo zvapikiswa nedzimwe nengo dzeMDC kudzamara nengo dzese dzebato iri dzadzingwa mudare. Kutaura kudai nengo nhatu dzeMDC dzechidzimai dzinoti muzvare Tabita Kumalo, amai Lenet Karenyi Kore naamai Memory Mbondia vaendeswa kune chimwe chipatara kwavari kurapwa mushure mokurohwa nemapurisa nevasori. Vanokokera nengo dzeMDC muNational Assembly vaProsper Museami avo varohwawo vaudza Studio 7 kuti vatatu ava vakuvara zvakaipisisa.
Tine mamembers of parliament vakuvara vatakurwa neambulance kuendeswa kumaavenues. Wanyanya kukuvara gumbo the honorable Memory Mbondia the PR of Midlands province vakuvara gumbo.
Vamwewo varohwa nekubvarurirwa hembe yavo ndiva Amos Chibaya vanomirira mukobha avo vati zvaitika nhasi zvinoratidza uhipi hwehurumende yava Mnangagwa.
Hembe iyi inomboita mamapinda mapurisa asina bhusi kuna parliament kudako kukoretsa inda kuti handikusa mu parliament akasangana vanhu
vamwe varohwa mumiriri we Highfield East vaEric Murai nava Shakespeare Hamauswa vanomirira Warren Park vanomirira Mutasa Central vaTrevor Sarwaka vati zvinoshamisa kuti nengo dzeparamende dzinorohwa nekudzingwa muparamende nekuti dzatadza kuremekedza munhu wadzinoti akabirira sarudzo
andati munhu anokuremekedza munhu nemuchiona ari munhu anokubatsirai ari munhu anechiremera pamberi penyu sezvatinoita kuna speaker hatimbonetsani nekusimukira speaker for toziva kuti hatina dambudziko nemapindiro akaita pachigaro chake cheuspeaker but vamunangagwa zvinozivikanwa kuti wakapinda nekuseri kwedhoo kusi hatina nguva yekuremekedza vanhu vakabirira tsaro
vamutseyami vaudza Studio 7 kuti bato ravo rinoshushikana zvikuru nekupinda kwemapurisa nevasori mudare vachiti vachagara pasi navamudhenda kuti vaone kuti izvi hazviitike zvekare gore rapera mapurisa akapinda mudare iri akarova nhengo dzeMDC uye kusvika pari zvino vamudhenda havasati vatura kudare iri zvakabuda muongororo yavo pane zvakaitika panguva iyi zvichakadai gurukota rezvemari vamutuli ncuve vazotura budget kunhengo dzezanupf chete sezvo nhengo dzeMDC dzange dzadzingwa mudare asi vamusiyami vati zvaitika nhasi hazvisi kuzovatadzisa kuzoya budget ra2019 uye vachapinda mimisangano yese ine chekuita nebudget regore rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
tichiri panyaya iyoyi nhengo yezanupf vakindness paradza vashora zvikuru zvaitwa nenhengo dzeMDC idzi muhurukuro yavaita naBlessing Zulu weStudio 7
saka zvavaita hazvitombotenderwi nemutemo wedu weparliament saka vachatarirwa zviga zvavo spika vataura izvozvo saka tese tezvetazvishora zvavaita kuti kana vanhu chaivo vakavavhotera vashorawo futi zvaitwa neMDC hazviratidze kuti vanhu vari serious vanhu vanomirira zviro zvevanhu vanoratidza kuti vanongoita zvenjakenjake tikadambetambe zvine zvinhu zvinhu zvakakosha kanika mukuru wenyika
asi maonawo sei bhajeti raparurwa namuzvinafundo ncuveri
aiwa vanove vagona kakugadzira bhajeti vaitira kuti ngatisungei mabhanzi edu kuitira kuti ikonomi yedu ite zvakanaka kuitira kuti ramangwana redu riite zvakanaka iye zvino asi ndotenda zvikuru kuti vaita mari yakawanda inosvika kubhiriri kuministry yaagriculture yezvekurima saka tichaona izvozvo ndozvatipadza vaisawo mari yakawanda futi kune zvehutano zveutano zvekutenga mishonga yekuti mishonga igadziri muno munyika saka tinotenda zvikuru nezvavaita izvozvo tozotenda zvikuru ini ndakamirira foreign affairs kuti vatipawo futi mari 50 million yekuti tiende veforeign affairs vaende vachinotaura idzino nyika
nhengo yezanupf vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 Nezuro Studio 7 yakaita hurukuro muHarare ichitarisa mazuva zana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatora mhiko yekutungamira nyika uye kuti zvii zvaitwa nehurumende yavo panguva iyi zvakabuda pamusangano uyu zvinoratidza kuti tarisiro yevana veZimbabwe vakawanda yakanga iri yekuti hurumende itsva iyi ivandudze zvinhu mukati memazuva zana aya tarisiro yeveruzhinji yakanga iri yekuona kuti zvinhu munyaya dzezveupfumi zvagadzirisika here uyewo kuti mune zvematongerwo enyika mave neshanduko kubva kuhurumende yaivepo mukuzeya nezvenyaya iyi jonga kandemiri westudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuzanupf vagadzira chirumhanzu pamwe nenyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiri wePTUZ vataka vafira zhou akatanga nekubvunza vazhou maonero avo
shanduko hapana dziri kubatika dzinoonekwa chokutanga chatofanira kutitaurirana ndechekuti takabvisisa mugabe zvaita kuti kuti kuna macriminals aka anga akatenderedza vamugabe. Macriminals aya hatitatama ona ito zvino. Tatangoona matemba asi iwo macriminal makuru achiripo akaita rurakademo. Saka zvikuru kuru zvaitariswa vanavane veZimbabwe kuti ikonomi yedu iri pari nani. Kuti zvekare tinge tina marelations kana tingati governance nelegitimacy tisingakakawadzana uyezve titaurirana murudo sevaZimbabwe. Indastri dzichiona dzakudhivheropa. Ndinofunga munongozviona kuti nyika inoramba ichishayiwa mari, nyika inoramba ichishayiwa simba, vanhu veZimbabwe voramba vachingononga sose nomuromo.
Vachiri mumhanzi, tiri kutarisa mazuva zana vamunangagwa vatora mhiko. Zvii zvamungataurawo?
Maybe tingatanga kutaura nepolitics. Ndofunga nyika dzakatikomberedza nepasi rose dzaakuona kuti muZimbabwe vamunangagwa vavapo, vanhu vakuita madiro ajojina pane zvematongerwo enyika. Tozobvapo toenda kunyanya dzoufumi hwenyika. Tiri kuona kuti iye zvino Zimbabwe yava nyika yakutambirwawo nedzimwe nyika, nokuti pashurapo Zimbabwe yanga yakunzi iparia state banana republic, nyika isisina maturo. Saka engagement iri kuitwa navamunangagwa, nyikavo hombe dzakuteerera, vamwe vakubuyawo nerubatsiro rwavo. Tiri pane nyaya dzoufumi papapa. Zvinoratidza kuti inyika yanga yaondomoka asi inyika yavapa recovery path.
Vazho.
Mukuru wangu vachirumanzawo vanotaura vachita sekuti kuda munhu wezvani. Tandoda kunditaure ndekuti hakuna nyika ingadhivheropa isina mari. Zimbabwe haisi yakabudirira kana ine bond. The best way yesolution yokuti tiende mberi, kana tichida kuti maindastri amuke, ngatibvisei chinhu chinonzi bond paper, ngatibvisei maRTGS. Isu maZimbabweni tinofanira kunge tine confidence negovernment yedu.
Vachiri mumhanzi,
ndofunga kuda maybe inyaya dzekusanzwisisa kuti maybe economy inofamba sei. Zvakaita umwe wangu vazho vari kuti bondi hariiti chichichi, kumangwana tikafuma tichiti bondi raakunzi zimu dollar. Difference iripo ndei, inyaya yamaZimbabweans yokuramba vari fixed kuekonomics dzamakolonialist akudhara. Ipapapa this is why you find that vanhu vanoti dollar yechichi. Kana mangwana tikangofuma tikangoti mari yedu yomuno yakungonzi kana kuti ndarama. Zvinongoita vana Nigeria vana Naira vana South Africa vana Marana vana Botswana vana Mapula. Saka issue yokuda kuramba vanhu vane pfungwa dzakudhara zvekuti zvinhu zvazvidini hazviitiki.
Vazho, taona nhasi vamutuli Ncube vachiparura bhajeti ya 2019. Munoti ine bhajeti?
Bhajeti inoonesa kuti iri kutadza kuinda neyatinoti maInternational Best Standard. Kana tikatarisa education for example, budget inofanira kunge iri more than 22% of the actual budget. Saka budget yavapresenta haikwani ipapo. Kune maInternational and even macontinental standards.
Chirumanzi, munoti ione budget yaparurwa nhasi?
Budget rava mutuli Ncube rakanakisisa kune avo vanhu vari very positive. Dambudziko ratinaro sezvakaita vana vazhondo rokuti international best practice. International zvichimborevei? Kwaisusu tikatavo zvedu zvinozokopewo nedzimwe nyika, chakashata chii? Toti vazhoo here vachiita minister of finance?
Avo vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kuZANU PF vagadzira Chirumanzu muHarare. Manzwawo zvakare kubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vakarerekera kuMDC uye vari mutungamiriri wePTUZ vatakavafira zhou vari kumasvingo muhurukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheLive Talk Women's Forum na 8 PM nasi tiri kutarisa bajeti raturwa negurukota rezvemari muzvinafundo mutuli Ncube. Vanoda kupinda muchirongwa ichi tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 15460 ne13860 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwanani patichakuvigirai zvechimwe chirongwa chechishona. Pari zvino tomirira chechindevele chiri kuuya. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla ka 22 kulwezi 2018 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umphathintambo wezemali wethule ibhajeti edalele ephalamende lamhlanje, lapho amalunga emdc adudulwe khona ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Mnangagwa. Ikomishini ecwayisisa ngodlakela eHarare iqhubekele phambili lamhlanje isizwa ubufakazi. Lamhlanje likhefu leThanksgiving ngapha kwelemelika, lapho izimuli ezihlangana khona zibonga impilo kusomandla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube namhla wethule uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajeti edalele ephalamende, lapho amalunga emdc adudulwe ngodlakela ngamapholisa. Amanye alimala ngemva kokwala ukusukumela umongameli Emmerson Mnangagwa ngesikhathi engena kuleli dale. Kubika uGibson Bebe.
Ezethula umbiko wakhe, uNcube uphe ugatsha lwezemfundo imali edlula ingatsha zonke, edlula ibhiliyoni elilodwa, waphinda wathembisa ukwehlisa iholo lezisebenzi zikahulumende zaphezulu. UNcube uthi abasakhulayo abedlula amakhulu amathathu abathiwa bahola bengasebenzi ama-ghost workers ngesilungu bazagunyulwa. Okunye okumqoka okukhulunywe uNcube ukuthi izigodlo zabameli beZimbabwe emazweni zizakwehliswa. UNcube uthe kusiyaphela umnyaka amafutha ezimoto azakhwezwa intengo, ngoba ilizwe leZimbabwe yilo elilentengo yaphansi kakhulu ezigabeni zezwakazi le-Afrika. Ngalokho kuzamele umthelo wokuthenga la mafutha ukhwezwe. UNcube uthembise izisebenzi kahulumende ukuthi zizathola iholo lebhonasi. Uthe kuzasetshenziswa imitshina yempawu zeminwe kuzisebenzi kahulumende ukuze wazakale ukuthi impela othola iholo uyazakala njalo uyasebenza. Abanye bathi umbiko kaNcube wehlule ukugcwalisa izifiso zikaZulu ezigoqela udubo lokuqonga kwentengo elizweni, ukusekela kwemali yaphandle kanye lokunxusa osamabhizimusi aphandle ukuzosungula amabhizimusi abo elizweni. UNcube uthe kulabo abathenga izimoto phandle kwelizwe sebezabhadala umthelo wokuthenga phandle ngemali yedola leMelika, hashi imali yohlobo lwebhondi.
Key objectives and priorities from the consultations revolve around the following: decisively dealing with fiscal indiscipline through the use of austerity measures, removal of pricing and policy distortions, improving foreign currency generation and establishing efficient and optimal mechanisms for its allocation.
Sengamuzise Harare uMnumzana Kutsai Wondo ekhuluma neStudio 7 uthe loba umbiko wendleko zikahulumende ukuqelisa isikhwama sikahulumende awuthembisi ukuvusela inotho yesizwe.
Ibhajethi le isitshengisa ukuthi uhulumende uqakathekise ukuthola imali ukuthelisa uZulu engelani lokuthi uzulu lo amthelisayo uyithola ngapi imali njalo uyithola njani singakhayela ibudget le ayilungisisanga kahle inhlelo eziletha intuthuko ekuqhutshweni kwamabhizinisi nganye lokuthi impilo zabantu zithuthuke.
Abanye abakhulume le-Studio 7 abanjengengcweti kwezomnotho umnumzana Thabani Mleya oyisakamuzi seHarare uthi uhulumende ulembali yokwengeza imali eqondane lengatsha zokuvikela ilizwe kanye nezamapholisa okuyinto engabukekanga ngesikhathi ilizwe ezikiso. Ingatsha lezi zombili ziphiwa imali edlula ibhiliyoni elilodwa. Ugatsha lokuvikela kwelizwe lwabaleli benkululeko luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lamashumi amane lasithupha 56 million. Ukuthi ugatsha lwamapholisa olwe Home Affairs luthole izigidi ezingamakhulu amahlanu lethumi elilodwa lasikhombisa 517 million. Umnumzana Mleya uthe imali le inengi kakhulu nxa ukhangelelwe ukuthula okuselizweni ngakho ke ibifanele ihanjiswe kungatsha zenotho.
Mina ukubona kwami kukhona ekade ngikhangele ukuthi akusheze kutshintshe ukufaka imali kudaba le-defense. Kodwa kukhona lakho okutsha ikakhulu ukufaka imali kulenze ezamaplazi kukhona lakho okuningi okutsha. Kodwa-ke ukufaka imali ku-defense laku-Home Affairs asizange sibekwazi ukuthi lokuza kutsho ukuthi kuzathengwa imitshini eminingi eyamasotsha kumbeni kuzaba la masotsha amaningi. Kodwa ukubona kwami mnyaka lo mnyaka indaba ye-budget khonapho kodwa ngayitshintshi. Nami akundanisanga kodwa bengikhangele kuzaba njalo.
Kunjalo nje kube lokuxoxa edale ePhalamende lapho abameli bePhalamende bebandla le-MDC begcine bexoxwa ePhalamende ngemva kokuba beyale ukusukumela umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa engena ePhalamende. Isikhulume sePhalamende umnumzana Jacob Mdenda ubiza amapholisa ukuthi azoncedisa ukuxotsha amalunga edale njengoba umthetho wePhalamende usithi kufanele basukume nxa umongameli engena. Kubikwa unkosikazi Thabisa Khumalo lamanye amalunga elimele ngesikhathi behudulwa ngamapholisa. Ngimele iSudo 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ikomishini ecwayisisa ngokudutshulwa kwabantu eHarare iqhubeke ngomsebenzi wayo namuhla. Intatheli zindaba eyathatha umfanekiso wesotsha eladubula abantu isipha ubufakazi. Umtshutshisi kahulumende uthe kuzamele isotsha leli libizwe ukuzopha ubufakazi. Kodwa inkokheli yamabutho yathi leli sotsha lalidubula emoyeni njalo ukuguqa phansi kwalo kwakuyikuvika amatshe ayijikijelwa ngabantu ababetshengisela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sekomishini umnumzana John Masuku ukuze sizwe okunengi okwenzakeleyo.
Kuqhubeke kuhle namhlanje bebe balutshwana ababuyileyo ababuyileyo bagoqela u-Attorney General u-Advocate Prince Machaya yena-ke obezochasisa omunye umthetho omayelana lephosa lesisekelo sombuso njalo kubuye abeZimbabwe Lawyers for Human Rights labo bezokupha umbono wabo. Siyakhumbula ukuthi ngesikhathi kubunjwa i-commission bona baphikisana lokuthi kube le commission enjalo besithi bona kule inhlanganiso kumbe kulezigaba ezijeneze zikahulumende ezingenelisa ukuthi zikhangele ngokwemisebenzi yonale ebudlwangudlwangu eyenzakalayo mhlaka 1 August 2018. Yikho-ke labo banike imbono yabo betshengisa ukuthi okunye okuningi bangabe bengavumelani lakho bekukhulunywa kodwa bazabona ukuthi i-commission iza kuhambisa njani. Besipha njalo le mbono yabo yokuthi yokuthi kuyinokungenzeka i-commission ukuthi iphume le mpumela enhle yalokhu kulalela ekwenzayo. Bekulo umnye njalo yintatheli zindaba naye obuyileyo ezokhuluma ngobufakazi bakhe ukuthi kuyini akubonayo mhla lokhu yena njengentatheli zindaba evele isenza umsebenzi wokudingisisa ukuthiwa isisa leyana esithi investigative journalism. Kwasekusiza njalo nomunye nje umuntu othe akhulume ngokuthi yena wabonani. Because kuthiwa kusiyafika isikhathi sokudla kwemini, i-commission isiqedile umsebenzi wayo wanamhla, izahlangana njalo ngomvulo ngesikhathi sika 2 emini, lapho kukhangelelwe khona ukuthi laba bangakabuyi, ukugoqela umkhokheli we-MDC Alliance, u-Advocate Nelson Chamisa, kanye lo mhlonitshwa u-Tendai Biti, ilunga ledale lephalamende, lo ophandle kwelizwe okwakhathesi, babe sebesiza ngoba banxuzwa i-commission le ukuthi labo babuye bazonika ubufakazi.
Sizwa kuthiwa isotsha elabonakala kumfanekiso kamabonakude lidubula liguqile phansi, lalo libiziwe?
Hhathi kalibizwanga, kodwa ekuchasiseni kwakhe lo okuthiwa ngu-Attorney General okuligqwetha elikhulu likahulumende, anisiyakwazi ukuthi u-Attorney General nguye umcebisi omkhulu kahulumende kweziphathelane lomthetho, uthena phansi komthetho lilakho ukuthi lilethwe emthethweni, nxa kuyukuthi liyafuneka emthethweni ngobufakazi oyabe bukhona. Ikho-ke lokhu akukafiki kwisibanga sokuthi libizwe, kodwa ubelinganisa nje ukuthi phansi komthetho lilakho ukuthi libizwe.
Umkhokheli we-MDC-ke uMnumzana Nelson Chamisa, yena elokhu ekhangelelwe na ukuthi ezokupha ubufakazi?
Ngokuya kwe-commission ulokhu ekhangelelwe ngoba wanxuswa ukuthi eze ku-commission. Yikho-ke lokhu ekhangelele, njalo siyakwazi ukuthi i-commission ilokhu iqhubekela phambili ngomsebenzi wayo kayikaqedi. Ngakho-ke inika leli thuba lokuthi abuye kiyo, njengoba ngitshile ukuthi kuzabuthanwa njalo ngomvulo ngesikhathi sika-2 emini, okukhangelela ukuthi engxenye angabuya ndawonye loMnumzana Bithi. Izolo sibone kulokuxokozela zonke iy'nkokheli eziphansi kwakhe kubandla le-MDC, phose zonke bezikhona, kwasekucatshangelwa ukuthi engxenye angafika, kodwa ukuthi okwenza ukuthi angafiki kuyini akukacaci, kodwa ukhangelela ukuthi esikhathini esizayo uzafika.
Umnumzana John Masuku isikhulumeli sekomishini ecwayisisa ngodlakela olwaqhamuka ngemva kokhetho eHarare. Ubexoxa ecingweni lo Chris Gande weStudio 7. Izolo umsakazo weStudio 7 ubambene laphe Media Center ulethulele ingxoxompikiswano eCrown Plaza eHarare, lapho ebesikhuluma khona ngesimo sezombusazwe kanye lesenotho ngemva kokungena embusweni kukamongameli Emmerson Mnangagwa. Inkulumo mpikiswano le ibikhokhelwa intatheli zindaba yethu uPraxedis Jeremaya ose Harare. Sikhuluma nje, ngiyakwamukela kuhlelo PJ.
Hayi, ngiyabonga Ntunga.
Ye, ungasichasisela ngamafitshane uhambe njani lumhlangano bebesithini abantu kahle kahle?
Uhambe kahle sibili lumhlangano kade usenzelwa eCrown Plaza Hotel. Lapho ke ekade sinabahlonitshwa abathathu, kodwa ke kade sinxuse abane ukuthi owe-MDC, owe-ZANU-PF, omele inhlanganiso ezizimeleyo ama-CSOs kanye lengcwethi ebona ngezomnotho. Kodwa ke kulusizi ukubana owe-ZANU-PF kasenelisanga ukubuya, besiqale sanxusa uMnumzana Nick Mangwana, kodwa ke wathena ulohambo wasesitheni uzathumela okuthiwa ngu-Major Mdambuzi, kodwa kasabanga khona. Kodwa ke hayi, ingxoxo iqhubekeke kuhle kakuhle sibili, bonke kade bekhuthaza ukuthi kube lokukhulumisana phakathi kukahulumende labantu, ukuze uhulumende alalele okuchiwo ngabantu. Naloba lalapho sesikhe ithuba labo akade bebuye ukuzolalela ingxoxo mpikiswano leyi, nabo basukume bakhuluma bathi ngabe uhulumende wethu uyalalela okuchiwo ngabantu, ngoba ihlupho ababhekane lazo ukhanya ngani kazifiki phezulu khona ngale, bona baphuma lezibopho ezisuka phezulu zisiya phansi. ikanti ke izivopho lezo kazi nelisi ukuthi zilungisise izangathazi ezibhekane labantu.
Siyazi uleminye njalo imhlangano elandelayo emadolobheni atshiyeneyo, nxa ngingaphazami kuselupane koBulawayo laseGwanda. Ungathanda ukwazisa uZulu ukuthi uzaba ukulawa madolobho nini?
Yeah. Sisuka lapha eHarare siqonda eGwanda eMathebeleland South. Lapho ke esizakwenza ingxoxompikiswano ephathelane nesigaba seMathebeleland South, ikakhulu labo abagombolozele abahlala endaweni ezigombolozele iGwanda Town ngomhla ka 26 ngoMvulo, kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Sisuka lake lapho ke siya eLupani ngomhla ka 28 sikhathi sinye njalo, kusukisela ngesikhathi sika 10:30 kusiya ngo 12:30. Lapho ke esikhuluma ke ikakhulu ngale ngaselupane eMathebeleland North, kulapho ke kwaba lodubo kumbe uhlupho olweyombhuqwazi, konke kwasala abantwana abaningi bengela zingwalo zokubhalisa ezokuzalwa ama-birth certificate, okwabangela ukuthi bangabi lezithupha kumbe ingwalo zokuhambisa ama-passport. Sizakhuluma njalo ngombuso wezabelo ngoba abaningi abavela ezigabeni zeMandebeleni yibo abathutshisa kakhulu ukuthi kube lombuso wezabelo. Sisuka eLupane ngolesithathu mhla ka 28 siya kweqa ilanga elilodwa sibe sesiya koBulawayo eRainbow Hotel, lapho ke sizaba lengxoxompikiswano yokugcina lapho usebenzelana khona kwabe Voice of America Studio 7 embe Zimbabwe Service nabe Media Center. Sizenza ke ingxoxompikiswano ephathelane lentuthuko yedolobho lakoBulawayo mhla ka 30 Lwezi.
Hayi, isiyabonga PJ, sikufisela uhambo oluhle nxa ususiya emadolobheni la amanye atshiyeneyo.
Hayi, nami ngiyabonga.
Aha, uPJ Praxedis Jeremiah intathelezindaba yeStudio 7.
Yebo, 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 mthwakazo omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu? Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ubeFacebook ngokukhasi leVOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la kuFacebook ngukhasi lethu eleVOADebele.
Namuhla likhefu leThanksgiving ngapha kwele Melika, lapho izimuli ezihlangana khona zibonga uNkulunkulu ngokuzenzela okuhle. Kubikwa kulezi zalwane zeMelika ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 54 million ezizavakatshela izihlobo labangane endaweni ezitshiyeneyo. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube weStudio 7.
Izi zalwane zeMelika namhla zikukhefu leThanksgiving. Lolu suku lokuhlangana kwemuli labangane kudliwe ukudla okutshiyeneyo. Usuku lolu lwaqalisa kudala ngesikhathi sokuthakazelela isivuno esihle. Abantu bokuza kwele Melika ababelisana lalabo ababathola kuleli lizwe babe bacela ukuthi bathi gwaqa badle ukudla okuguqela ingalukhuni. Lolu lusuku oluqakatheke okumangalisayo. Umnumzana Brian Nichols omele ilizwe le Melika kwele Zimbabwe uthi lolu lusuku olunanzwa ngabantu bonke.
Well, Thanksgiving is an opportunity for us to give thanks for all the blessings that we have received and to really reflect and be with our families.
Kusuku lweThanksgiving lusuku lokuthi sinanze khonoko ke okuhle sikuthole kuNkulunkulu.
It's a time to come together to be with family and friends.
Lesi isikhathi sokuthi imuli zithi gwaqa. Abantu bathakazelele konke konoku abakuphiwayo.
It's my favorite holiday. I love the turkey and the pie and the fellowship.
Zinengi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kule Melika ezinanza usuku lolu. Omunye wabo unkosazana Sharon Thebe ohlala eDelaware.
Izisi yakhona angizizange ngikwazisisifiwa babaDube ukuthi what is all about. You know, but engikwazile ukuthi hayi sezidlela amathekhi, sibe ke family and, you know, and just be happy. Sithabe abantu lo mdeni kwangakini.
Abanye abantu bahambe endaweni zokukholisa. Kube khona abanye abahlangane lomdeni wabo ukwenzela ukuthi bananze usuku lolu labangani kanye lezihlobo.
Zwayo ngalinyanga kaLwezi umsakazo wakho oweVOA umanyene labe Media Center ukwethulela ingxoxo ezivathelane lomumo oseZimbabwe okwamanje. Mahlabezu liyamenywa kulezi ngxoxo ezizakwenzela endaweni ezilandelayo. Wanda mhla ka 26 Lwezi, Lupane mhla ka 28 Lwezi, Sicine ngakontutu ziyathunqa. Kobulawayo mhla ka 30 Lwezi. Asidibaneni lami uPraxedes Jeremiah kulezi ngxoxo. Lingakhuthwa yileli thuba.
Kulokuphikisana okukhulu phakathi kwabezano PF laba mabandla aphikisayo ikakhulu LMDC phezu kokuthi kuyini okubambekayo osokwenziwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lohulumende wakhe okuthuthukisa impilo kaZulu. Aba mabandla aphikisayo bathi akulalutho, nanku umnotho oqhubeka uguqe ngamadolo kanti le ntengo yezinto ezitshiyeneyo iqansa imihlala malanga. Kodwa abezanu PF kabavumelani lalumbono. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ilunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu lo mnumzana Lloyd Msipha owezanu PF onguye osungula lingxoxo.
First and foremost, Baba Mthuli, umntwana wakithi ngale from imidlalo yeBulawayo. So I'm sure Baba Nkomo is happy at least sekukhitshwe emashonalele sekubuya ngapha. So he needs all our support. First and foremost, anti akwazi ukuthi uminister all he does u-allocate ama-resources and then at the best value. And then thina abantu yithi esisebenza ukuthi i-vision leyelethileyo iphume. So you can see the vision is brilliant. So what is left ukuthi thina abantu sikhangele kuhle sibone ukuthi nasiqala ngaphi, singasebenza njani ukuthi thina siphakamise ilizwe.
Nansi indaba Ndlovu.
Osokwenziwe nguhulumende lo okhona singabalingi nje sisuka kukhetho kuphela. Sithi kusukela kukhu eyenzakala ngoNovember last year yikuthi izinto zidure elizweni, yikuthi impahla zinyamalale emashelfini, yikuthi ofiweli baswelakale, yikuthi abantwana beZimbabwe bahlupheke, kube lezingozi emgwaqweni, kube lokutsha kwezindawo ezithile eziningi. Sibona umnyama wodwa kusukela lo uhulumende engenile. Akulanto enhle eyodwa nje esiyibonileyo njengabantwana beZimbabwe.
Baba Ndlovu, that is a very, very negative picture. Manje singathatha i-attitude enjalo, asoze siliphakamise ilizwe lethu. Sonke ngase sibuyela ku-power transfer last year liyana. Akulamuntu nomoya yedwa eZimbabwe okade ngafuna ukuthi umgabe ehambe. Sonke saphuma amapholisa, ama-MP, umuntu wonke wenza uNdebele oshona, umntwana abadala bonke baphuma sebengasafuna umgabe. Umgabe wasehamba. Obviously umgabe wasitshela ama-problems amaningi. Izikweleti amanye amazwe abantwana banamsebenzi yini khona ngale eBulawayo. Siyakwazi ukuthi abantwana bayaphuma besiye eGoli, ama-factories avalwa. Ungakhangela kuhle ama-freedoms, izinto ezazenza ukuthi la usubona ukuthi sekule difference. First and foremost, wafika wavula ama-political freedoms. Ama-political parties abamaningi, abantu bakhompyutha, ama election ayenzwa yena wawina kathesi siku round 2 sele thuba lokubusa for 5 years uyenzani kathesi sebekhuluma labo abengwa ukuthi silungise iZambezi River amanzi aphuma eZambezi abuye eBulawayo so that industry eBulawayo isukume khangela ibudget yalamuhla noma i-TSP plan lana ikhuluma nendaba zeBulawayo eBulawayo City. How do we sort out it? It's an all-rounded document. Idila nepolitics zethu. Ipolitics zethu versus ipoison. Ungakhangela kuhle ilizwe lethu, we are divided in half. So ipolarity is straight laphakathi. So ukuthi silungise siye phambili sonke lawe babandlovu, we need to change our attitude. Nomabona ababo bathi bangena o-MGC bangangena. Khangela i-history yabo. Abasozi baliphakamisa ilizwe lethu because they are even worse nabantu laba babasolayo. Uchamisa bene kathesi litibochamisa ovani but uchamisa wavotela mbani ukuthi abe ngulida we-MDC. Right, kanye ibudget kamthuthu ithi imoto ama-private vehicles lana ayekuengeniswa ngabantu ibhadala ama-bond. That is, you are going to pay in forex. That means imali leyo i-forex, that is the money ezaya kuma-industry, ukuvatilize ama-industry in other areas. Ama-salary cuts 5% of ama-senior workers, even u-president uza 35% salary cuts. Wapho kwenziwa khonoke elizweni leZimbabwe.
Uyakhuluma Ndlovu Msipha lapha uThokuhle kuyabukwa.
Abantu bezanu emlonyeni baphethe kodwa ekwenzeni kuyehlula. Ngizabuyela kokuqala ukuthi bathi uhulumende lo uyazama ukhithwa umgabe umnyaka ophelileyo isinkwa besiyi 80 cents kathesi sithenga $50. Ifuyweli bitholakala ingahluphi $14 kathesi $40 something. So kathengisela ukuthi kube sokuwesi zane kade kukhona. I-human rights akhuluma ngayo ukuthi abantu bavunyelwe ukwenza lokho kakusiqiniso. Kathesi siyabona kule commission kaMonhlanthe leyo bakhona ababuye bazotestifya bakhuluma ngegugurawundi lezinto ezimbi ezenziwa izanu bathe babothwa khona apho instead okuthi bavikelwe. So human rights kakutshintshanga. Akukhulunywa ngabodzamara abaqhatshayo uze kwelamuhla. Akukhulunywa ngabonabanyama. Akukhulunywa ngegugurawundi ukuthi ulungiseka njani. Akulanto eyenziwe izanu esitshintshile. Okwesibili sesibuya ke kuminister lowo umthuli. Uthwa kule 5% cut kuma-salaries. Izanu PF iluta ama-resources ngama-allowance, travel allowance, not i-salary. Nxa bephuma umnankakho uphumele delegation yabantu abangu-60 abangu-100 babe lama-allowances yelanga. Ama-allowance yiwo aqeda imali. Nothi 5% salary lay bese sibuya ke ekuthengeni izimoto. Umntwana weZimbabwe uyahlupheka wabhenka imali yakhe i-US bank mayesefuna ukuthenga imoto eJapan kumbe eBritain i-US kasayithola ebank sethatha ibhondi aye emgwaqweni ayethenga i-US dollar nge-350 bese kuthiwa nxa imoto leyo sibuya ahambe ebhadala iduty nge-user ubuyele emgwaqweni yikuhlukuluza abantu.
Lo ngumnumzana Edwin Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC obexoxa endawonye lo mnumzana Lloyd Msipha owebandla lezanu PF.
Tatungibe, Mundus Fasan, Susema Kumen, Ungisuse makhosombe ungifake emathandweni.
Le khombule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esikhangela khona isimo sezenotho. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.